pane zvatandika kumbira kuti zvigadziswe zvekutanga maererano nemabasa emachiremba aiwa tinoti zvinenge zvati fambe izvezvi vatawanirwa mabasa fumachiremba kuti achikwanisa kuzoona vanhu apedza fundo yavo tinotiwo makorokoto kune mukuru wedu weminister of health vatibatsira kuti tiwane maposta asi tinoti pane zvimwe zvishemo zviri zvasare izvi panyaya yekuwedzerwa mari dzinobhadharwa ana chiremba kubva $20 per hour vachishanda usiku wese kuti tiwedzerewo mbichana apo hatisati tanyatsonzwa anything chatichabuda takangomira kuti kana kuminister of finance vatudze kuti what's the plan since zvinhu zvakanga zvakabvumiranwa muna 2014
saka pane zvamawirirana zvaakureva here kuti vana chiremba vaakudzokera kumabasa
awo semashandiro edu emazuva ese sevanhu vanomirira ana chiremba tichanoita musangano navo tichivaudza kuti ndozvimamiriro zvaita atoudzwa kuti vanoti kudii nazvo asi semaonero atiri kuita vachiri kunyunyuta chaizvo kuti dai hurumende yanga yanga kutiwedzerewo padiki diki pamari iyoyo panyaya dzemari apo tambowana kuti tiwane kubatsirikana tichienda kumabasa ikoko saka pari zvino nyaya yekuti toda kuti tinzi kuti aikwanisa kuti vawedzerewo mari shoma shoma pane yavakwanisawo ipapo pamari yatandikawirana muna 2014
nhasi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasvitsa makore makumi mapfumbamwe nematatu 93 ekuberekwa zvii zvamungataurawo savana chiremba pamusoro pekusvitsa makore 93 kana pabirthday rava Mugabe
tinoti makorokoto kumutungamiri wenyika nekusvika makore 93 tinotoshuvira kuti dai tasvikawo kumakore iwayo ihopu tikaramba tichishanda tichisimudzira utano hwevanhu vedu muzimbabwe aiwa tese tinotimba kuti tinonge tichingokorokotedzana kuti makorokoto makore ari kuramba achienderera mberi
vamugabe vari kucherechedza makore aya imi vana chiremba muri pakuramwa mabasa zvinhu zvisinawo kumira zvakanaka muzvipatara umo zvii zvamungataurawo
tinovimba kuti vari kumaministri vatungamiri vemaministri vari kumhanyamhanya kugadzirisa zvichemo zvedu ihopu zvinoita nenguva inotikasirei pasina kunyanyokanganisika kunoitika pakurapwa kwevanhu